Kunganorelorine ma-executives 18 from ma-sectors akasiyana-siyana. Tine ma-executives from the banking industry. Tine ma-executives from the agric and agriculture industry. We've got executives from the tourism industry. Tine ma-executives from the tobacco industry. We've got executives from the motoring industry and many others.
Mungati mafambira chii iko kuno ku America.
This is kutanga is to expose masiwos edu to zvinhu zvakasiyana siyana, maitirwo emabhizimisi muAmerica and also kuti vanhu vaone maprojects ari kuitwa muAmerica akasiyana siyana. Tine donzvo rekuti tinogona kumareplicate back home. Chechipiri is to connect with my decision makers in America. For example, we are meeting various high level institutions Fanana World Trade Center, Vana Harlem Chamber, Tesla in Dallas, John Deere, GM Motors, and we'll be meeting Vana Prosper Africa in DC and so forth. Tine donzo rokuti zvivhure mukana nema opportunities yekuita business between Americans and Zimbabweans or Africans in general. Chekupedzisira, we are looking for my partnerships. We've got various projects that now akatsenga tichaga ma partners either vanouya ne knowledge, vanouya ne equipment, or vanouya ne funding.
Mungati imi muri kutambirwa sei kunzvimbo dzamuri kuenda idzi? Zimbabwe.
Tukutambirwa zvakanaka. Ma discussions edu ari kufamba zvakanaka and tine chivimbo chekuti hatishaye chatinobuda nacho. Iyi mission yedu ndeyechitatu kuya kuAmerica in a period of 5 years. Saka mamwe ma discussions atiri kuita and everything else inyaya dzakatangwa kudhara dzatiri kuita carry forward kuti tigone kuwana conclusion. But tine new things also dzinenge dzichibuda mazvere.
Muchange muri imo muno muAmerica kusvika rini? Uyezve muri kufamba kupi nekupi?
Takauya musi wa26 September and we started with the Dallas, Texas. Takasvika muno muNew York kune zuro. We are in New York nhasi mangwana. Then musi wechitatu tichasumuka takananga kuWashington DC. Then musi weFriday vazhinji vachasumuka vakananga kumusha but vamwe vachasara vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana for mamwe mameetings as well anoenderana nemasectors avo. So you have people that will be going kuna Deloitte in Michigan. You have got people that will be going to Memphis in Tennessee. You have got people that are going to Chicago. But iwao ama meetings are specialized for each individual delegate. But group activities zvichapera musi weFriday. Saka vazhinji vachadzoka kumusha musi weFriday.